Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoyo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikuva munoyo ukazvakare kumutungamiri wenyika angati ndipe mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndinodaira kuti hurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumitingi.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muTweli Ncube vanoti vachawedzera vashandi vehurumende mari pamberi pemusangano wavo nevashandi ava mangwana.
Ichokwadi kuti kushandira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi, asi kuti kungave 6 months hatinyatoziva pari zvino, hatisanyatsobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndibve kuti zvakamira sei.
Vamiriri veZimbabwe kunyekishandi vemizinda vopedza mwedzi yakawanda vasingatambiriswe mari nehurumende. Vatsigiri veZanu PF vashoma vanoratidzira mvura wayo nenyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu. Zimpax inoti iri kuongorora nyaya yekuurayiwa kwenzou nomwe kuhange National Park nemuchetura wecyanide. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muTweli Ncube vaudza musangano wavaita nevamwe vezvemabhizimusi uchikokerwa nebepanhau reDaily News kuti hurumende iri kutarisira kuwedzera vashandi vayo mari pamberi pemusangano nevashandi ava mangwana pasi pemubatanidzwa weJoint Negotiating Council unounza pamwe chete hurumende nemasangano evashandi vayo. Vamwe vashandi ava vatombosangana nhasi kuti vazive nyaya yemari yavari kuda kuwedzerwa. Mushandi wepasi muhurumende anonzi ari kutambira mari inosvika $430 yemaRTGS dollars. Vashandi vari kuchema kuti mari yavo haichatenge chinhu sezvo zvinhu zviri kuramba zvichikwira uku mari dzavo dzichishaya simba. Gavhuna veRBZ vaJohn Mangudya vaudzawo musangano mumwe chete uyu kuti vanhu nemakambani vane mari inodarika bhiriyoni imwe chete yekuti inotogona kutenga zvinhu zvekunze zvinokwana mwedzi mitatu. Mukuru wekambani yemagetsi yeZesa Holdings vaPatrick Chivaura vaudzawo musangano uyu kuti kambani yavo inoda mari yekuAmerica inosvika pamamiriyoni 14 pamwedzi kuti ikwanise kutenga magetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro werimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander.
Ichokwadi tine musangano mangwana pakati pevashandi vehurumende nehurumende ine one agenda item feedback from government. I think munonzwa kuti tanga takatura matambudziko arikusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zvekwa president tikaenge tataura maproblems atirikusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga maprizes ari kuramba achikwira. Saka tinotarisa kuti mangwana meeting yamangwana government iri kuuya neposition yairi kuuya nayo. Ndofunga munoyo ukazvakare kuti mutungamiri wenyika angati ndipe mazuva 10 ekuti tigoona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndinodaira kuti sehurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumeeting.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu?
Chinoonesa ndichakuti kuti nditange kutaura mafigures pastudio 7 panapa tisati taenda kumanegotiation sekuya panozonzwanhu vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumeeting yemangwana yapfuura, kana yapfuura tinozotaura nishikutulirei kuti tanga tatira tichizoda chiiwo vanga vachitiva nekuti ofasi ndogona kutaura pamwewo vachitozoti ofa mu saka zvinhu zvakangonaka pamanegotiations kuti negotiate kuti kupesa.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here nekuti tirombonzwa vamwe vachitaura zvavo vamwe vachitaura zvavo zvinenge zvichifamba sei?
Imi semutungamiriri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri unioni imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu tichitarisa manumbers tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvine vazhinji. Ndoo zvinhu chaizvo zvinenge zvishandiswa mugwara rakanaka. Hapashayikwewo vanoto isusu hatizivo kufamba nevamwe kwese nyange mukatarisa nyange matongerwo enyika nyange kumachechi nyange kumakrab but isusu kuda kutosangana patinoti isusu vazhinji ndo pavanosangana ndinodaira kuti ndo panotaurwa zvinhu zvichemo zvevanhu vakawanda.
Vanga vari sachigaro herimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vashandi vekumizinda yeZimbabwe pamwe nevamiriri venyika munyika dzakawanda vanonzi vari kunonga svosve nemuromo sezvo vachinzi vamwe vatove nemwedzi inodarika mitanhatu vasati vatambiriswa mihoro yavo. Izvi zvinonzi zvave kukonzera kuti vamwe vevashandi ava vabudiswe mudzimba dzavari kugara sezvo vari kutadza kubhadhara dzimba dzavagere vamwe vachinzi vave kukundikana kubhadharira vana vavo mari dzezvikoro munyika dzakasiyana-siyana dzavari kudzidza. Vamwe vashandi vekumizinda iyi vataura neStudio 7 vatisingakwanisi kudoma nemazita sezvo vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau vati havachamboziva kuti remangwana ravo rakamira sei sezvo pasina kana tarisiro yekuti vanobhadharwa riini. Kutanga kwegore rino bepanhau renew Zimbabwe rakazivisawo nezvekurangwa mabasa kwevashandi vekumuzinda weZimbabwe kuMozambique vachinzi vainyunyuta nekusatambiriswa mihoro yavo kwemakore matatu. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambassador James Manzou kuti tinzwe udivi rehurumende panyaya iyi. Asi sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde vakindness paradza vezano PF vanoti komiti yavo inoziva nezvematambudziko akatarisana nevari kumizinda yenyika iyi vachiti dambudziko guru nderekuti nyika iri kutatarika kuwana mari yekunze inodiwa pakubhadhara vashandi ava. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi asi kuti kungave 6 months hatingatoziva pari zvino hanisandanyatsobvunzisa zvakanaka. Asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndinzwe kuti zvakamira sei. Asi ichokwadi chiri kunetsa ndakambotaura nagavhena wereserve bank vamangudya inyaya yekuti hatina mari yekunze sekungonetseka kurungoita nyika kuno naizvozvo futi zviri kunetsa. Mari chaiyo chaiyo iriko kubhengi asi kuzowana mari yekunze manje ndo iri kunetsa. Asi maRTGS ariko asi vanhu vedu vekumaembassies kwedu vanotambira nemari yekunze saka ndo iri kunetsa. Iro svondo rakapera iro ndandiri kuRussia kuMoscow ndikaita musangano naambassador weikoko nevasenzi vedu vari paembassy ipapo vachitaura nyaya iyoyo. Saka ndichaona minister kuda svondo rino kana kuti permanent secretary tigadzire nyaya iyoyo tioni takamira sei.
Asi akasike kutanga vaparadza pachitariswa kana kusanganikwa nedambudziko rakadai chii chiri kuita kuti pasatorwa matanha anoita kuti rigadziriswe kamwe chete?
Nyika iri kunetseka panyaya yemari yekunze izvo zvinozikanwa izvo. Saka kuti tingati zvinhu zvinyowana hazvisi nekuti chiri kuitika ndechekuti iye zvino panotambira masivu sevhanzi ndo panotambirawo vanhu vedu vari kumaembassies vanaambassador nevanhu vari ikoko. Saka takuda kutoti titochinja takudzokera zvaimbeitwa kare zvekuti mari yacho iuye kuministry yeforeign affairs and international trade vekuministry of foreign affairs and international trade vozotumira mari iri cash kumaembassies edu ari pasi rose rinei ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Chii chinoita kuti vasatora vanhu vari kumirira nyika kunze sepriority?
Aiwa ipriority maembassies edu ipriority. Dambudziko nderekuti mari yacho inenge yakawandirwa saka zvirungonetsa mapandi ese.
Vanga vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vakindness paradza vebato rezano PF vari parunare muHarare neStudio 7. Mitengo yezvinhu inonzi iri kutokwira pane kuti inge ichidzika sezviri kutarisirwa nevanhu vakawanda zvichitevera danho rehurumende rekumisa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Kukwira kwemitengo uku kunonzi kwaita kuti nhengo dzezanupf mubulawayo dzipinde mumigwagwa dzichiratidzira dzichinyunyuta kune vemabhizimusi vanonzi vari kukwidza mitengo ava. Asi vamwe vanoti kuratidzira uku kwanga kuchitungamirwa natete vemusangano muzanupf vaVictor Matema Danda hakuna kunyatsobudirira nekuda kwekushaya vanhu vapinda mukuratidzira. VaMatema Danda vanonzi vaguma vopinda muzvitoro vachibvunza mitengo yezvinhu. Mapurisa anonziwo anga akachengetedzawo zvimwe zvitoro zvikuru zvinotengesa zvekudya pachitarisirwa kuti vanga vachida kuratidzira ava vangazongokonzera mhirizhonga. Studio 7 yakundikana kubata vaMatema Danda sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi vamatsimba kuchera vanoti nekuda kwekuramba uremu hwedhora rekuAmerica huri pamusoro, izvi ndizvo zviri kuitawo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pamusoro.
Itsvadi kuti mitengo iri kuramba ichikwira zvikuru sei zvikonzerwa nekuti tikatarisawo rate reUS dollar riri kurambawo riri pamusoro, harina kudzika zvakanyanya. Rakadzika zvaro kubva kuma15 kwaranga riri kusvikawo kuma910 kwarava ari iko zvino. Saka mitengo pakataurwa Statutory Instrument 142 yakabva yaramba ine mitengo yaitarisirwa maUS dollar anoramba ari kuma15 ndokwaichiri nanhasi. Kana kuri kudzika yangotiwo dzike zvishoma, uye zvinza zvadzika zvinhu zvishoma zvisiri zvinhu kuti vanhu vangangoda kunge vachishandisa zuva nezuva. So zvinoshandiswa nava zuva nezuva zvichiri zvakakwira.
Tanzwawo kuti vezanupf vanga vachipindawo muzvitoro kuBulawayo vachitarisawo mitengo, uye panga paine mashoko ekuti vanga vachirongawo kuratidzira pamusoro pemabhizimusi ari kukwidza mitengo. Danho iri munoroonawo sei?
Ya, ikodzero yavo sebato kuti vange vachiita izvozvo, asi handimboni zviri zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvienderere mberi zvikuru sei kana zvichitungamirirwa nereporta redefense vaMatema Danda. Takatarisa kuti isusu kunenge haya dziya dzinombotaurwa dzemaprice control hurumende inenge ichiti haidi kuti inge ichiita izvozvo. Saka hatinenge tichitatarisire kuti pamberi pazvo pangaenda makurukota, nekuti makurukota ndiwo anenge atiisisa zvinhu zvine zviiti. Ivo havo sebato ikodzera kuti kana vachirivo kufara nezviri kuitika vange vachiita madhemonstration.
Asi hamuoni here riri danho rinobatsirawo kuti patarwe mitengo kuitira iiswewo pekuti veruzhinji vanosvikira?
Mitengo kutarika kwayo hunge vanotenga zvinhu vakwanisa kuwana mari yekunze kuti vanotenga zvinhu zvavanoshandisa kudzoka kunyika vachiuya nazvo munomu. Ndo zvinhu zvinoita kuti mitengo isvikire. Saka kana mari yawanikwa kumabhengi kana vanhu vakukwanisa kutenga foreign currency pasiri pamusika, mitengo inodzikira, hairidzirwe bhera.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaMasimba Kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mutevedzeri vasachigare weMDC vaJob Scholar vanonzi vadaidzwa kumapurisa Law and Order muHarare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura kubhikita ari kunzi nevehurumende akanangana nekuda kupidigura hurumende. Vachitaura neStudio 7 vaScholar vatenda kuti vadaidzwa kumapurisa nenguva dza9 mangwanani. VaScholar vanonzi vakataura mashoko aya kubhikita, uye vanzi vakati vamunangagwa vachabviswa pachigaro sarudzo dza2023 dzisati dzasvika. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vambenge vashorawo zvikuru mashoko avati akataurwa neimwe nhengo yeMDC yavasina kuda kudoma nezita avanoti akanangana nekuda kupidigura hurumende. Mumashoko kuvatori venhau vaMangwana vati vanodzivirira nyika vakagadzirira kudzivirira zvakadai kuti zvisaitike. Vati vanopikisa ava vanogona kunge vari kuda kutanga musindo kuti vasungwe nechinangwa chekuvhiringidza musangano pakati pegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasivusiswa mwoyo negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJeremy Hunt nemunyori mukuru weCommonwealth Baroness Scotland. Vati havasi kuzodya chirauro chiri kukandwa nevanopikisa ava. Asi vachipindura mutauriri webato reMDC vaFortune Molokele vati vari kufunga kuti mashoko aya akanangana nemashoko akataurwa navaJob Scaler vanova mutevedzeri wasachigaro webato iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamangwana sezvo vanga vari kuLondon. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamolokele.
Semusangano weMDC toda kuti Zimbabwe yose izive kuti hatina uronga hwekubvisa hurumende tichishandisa mhirizhonga roviolence. SemDC tiri sangano rinoshandisa umbiro remitemo yeZimbabwe, totevedzera constitution yeZimbabwe. Saka toda kuti vanhu vese Zimbabwe vazive kuti zvaitaura naana Sikala aida kuedza kutsanangira kuti hatisi kuda kuti timirire maelection a2023. Tofanira kushandisa mamwe makodzero atinawo muconstitution yeZimbabwe kuti tibatsire kuti Zimbabwe iendere mberi.
Asi pane zvimwe zvingaitwa here vamolokele zvisiri sarudzo kuti hurumende ibviswe pachigaro?
Ndo zvatoda kuti tibatsire hurumende kuti tigare pasi, zvinonzi muchirungu madialogue, mapolitical dialogue, kuti tigare pasi semhuri yeZimbabwe titaurisane tingashanda sei pamwechete kuitira kuti tigadzire nyaya yepolitical impact. Because vanhu vanoziva tsarudzo rakaitika last year raPresident, isusu MDC hatina kugamuchira maresults acho.
Asi kaiyo hurumende yacho iri kuti pane imwe musangano uri kutoitwa kare nemamwe mapato ezvematongerwo enyika, imi makati hamudi kupinda imomo?
Takaramba kupinda because isusu semusangano weMDC tinotenda kuti ivo vaidhii ndivo vamwe vanhu vanofanira kugara pasi kuti tigadzirise nyaya yeZimbabwe. Saka hazibviri kuti iye kuti ave iye refu ave coach anofanira kuya kumeeting achibatsira nevamwe kuti tishande pamwe chete. Saka tinoda kuti kuite angaita mediator, angaita facilitator oro kubatsira kuti titaurisane pamwe chete.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Molokele vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari parwendo rwavo rwechimakumi matatu nenanhatu vachienda kunze kwenyika mukati memwedzi makumi maviri apfuura. Nzendo dzose idzi vari kuenda vachishandisa ndege dzavari kubhadhara kubva kuDubai. Asi kufamba kwavamunangagwa vachienda kunze kwenyika kunonzi kwakonzera mutauro munyika, vamwe vachiti kufamba-famba uku kuri kupedza mari yenyika, asi vamwe vachitiwo kufamba kwavo kuchaunza pundutso mune remangwana. Pari zvino vamunangagwa vari kuNiger kumusangano wakanangana nekusimbaradza nyaya dzekutengeserana muAfrica weExtraordinary Session of the Assembly of the African Union on the African Continental Free Trade Area. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe munyika vanoti havasi kufara nekufamba-famba kuri kuita vamunangagwa vachiti kupedza mari yenyika iyo yavanoti inofanira kunge ishandiswa kuita zvinhu zvinosimudzira magariro everuzhinji. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition Vatavani Moyo, avo vati mazakwatira emari ari kushandiswa navamunangagwa vachimbeya munyika dzakawanda imari inogona kugadzisa matambudziko akatarisana neveruzhinji akafanira nekushayikwa kwemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro.
Zvanga zvakakosha kuti vambotsaudza mufambiro wakadai, zvikuru sakana nyika iri panguva yakaoma yairi. Nekuti tinoona kuti kazhinji kacho kana kuti nguva dzose vari kushandisa duta vanhu kana gondo ravanoshandisa nderekunge vachihaya kubva kunyika yeUnited Arab Emirates inova inotya mari zhinji.
Zvataurwa navamoyo zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Hlatshwayo, avo vati kunze kwekuti vamunangagwa vaswere vachitenderera kune dzimwe nyika dzisina kana chadzinadzo vanofanira kushandisa vamiriri veZimbabwe vari kunyika dzavari kufambira idzi, zvinozoita kuti homwe yehurumende ichengetedzeke.
Zvinhu zvinofanira kunge zviri pamoyo pemutungamiriri weZimbabwe pane ino nguva, asi tiri kuona vamunangagwa vachipesuka chaizvo nenyika dzose vachifamba-famba zvisingaenderani nemari yatinayo uye nemamiriro akaita kunze, zvikuru sei takatarisana nenyaya dzeupfumi. Isu tinoziva kuti kunyika dzakasiyana-siyana tine vamiririri vatinavo vatingati maambassadors pachirungu. Tinenge tichifungawo kuti mamiriro akaita kunze zvakakodzerawo kuti hurumende inge ichituma maambassadors kuenda kune misangano dzakasiyana-siyana.
asi nhengo yezano PF vachafadzwa mugwadi vati kufamba kuri kuitwa vamunangagwa vachienda kumisangano yeAfrican Union pamwe nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica chinhu chakakoshera nyika zvikuru sezvo kumisangano iyi kuriko kwavanosangana nevatungamiriri venyika dzakawanda vamugwadi vati hapana chinofamba muurongwa hwehurumende hwekuedza kugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzepasi rose kana vamunangagwa vakaswera vachidziya mushana vagere munyika.
Changada kuti vana vemuZimbabwe vazive ndechekuti kuti nyika ino ibudirire uye kuti zvinhu zvose zvatiri kuchema nazvo matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira mabasa anosanganisira nawo poverty chai chaiyo ose waya anokwanisa kungodzingwa chete kana tichinge takwanisa kuwana investment munyika. And investment inouya neforeign currency haisiyo muno nekuti muno tinoshandisa mari yedu yakaudzwa navamutuli asi takuda mainvestors ekune dzimwe nyika.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kugara pasi nemakurukota ehurumende yavo votsvaga nzira dzavangagadzirise nadzo zviri kunetsa munyika.
Chinoda kuti chionekwe ndechekuti vanofanira kuziva kuti munhu unonatsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku chinoita kuti zveupfumi zvezimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati mezimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu vezimbabwe vagere zvakanaka ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi nematongerwo enyika dzinoti kubva zvavakatora masimba kubva kune vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vamunangagwa vaita nzendo dzakawanda kunze kwenyika asi pasina chinobatika chavati vadzoka nacho kunzendo idzi vamunangagwa vashanyira nyika zhinji dzemuAfrica uye dzimwe dzakaita seSwitzerland Belarus Azerbaijan Russia Qatar nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe murume akapfurwa akafa nemapurisa pakati pedhorobha rechinoi masvondo maviri apfuura akazoradzikwa nezuro kumangura asi dzimwe hama dzake dzichiti dzinoda kuripwa nehurumende. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muchakabvu Silence Vhengwe avo vainge vaine makore makumi mashanu vakapfurwa nemapurisa vari mumotokari yaifungidzirwa kuti yainge yabiwa kuHarare mwedzi wapera. Vazingwe avo vaizivikanwa semutengesi wemabanana kumangura nemuchinoi vainge vauya muchinoi kuzohodha mabanana ekuzotengesa apo vakakwidzwa motokari yerudzi rweToyota Wish yaifungidzirwa kuti yainge yakabiwa. Mudzimai wemufi amai Salombere vanoti murume wavo ainge asiri mbavha asi mutengesi wemabanana sezvakapupurwa nevanhu vakawanda parufu. Amai Bere vanoti zita remurume wavo rinofanirwa kuchenurwa.
Ndanganichifunga kuti vasati vakomba nzeta mhuri ndanganichifunga kuti aivabudisa sekubudisa kwavakamboita kuti imwe yembavha tauraya ikafira ipapo because ini murume wangu ndiye ega akangozikanwa kunzi akafira ipapo saka vanhu pavakangonzwa izvozvo vakabva kuti murume wangu ndiwo mbavha yacho yaurayiwa asi zvichizikanwa nenyika nemhangura yese even chinoi mavendazi even vamwe mumashops vanotovaziva because murume wangu aizikanwa anga achishanda kufarming city kudhara akazobudawo basa kufarming city akatanga kuita basa remabanana ero ranga asiri munhu anonzi aazikanwa. Chandiri kukumbira ndechekuti ngavataure sekutaura kwavakamboita panews kuti imwe mbavha yafira panzvimbo.
Amai Bere vanoti mapurisa haana chavakabatsira nacho parufu kunyange kutumira mashoko enyaradzo.
Hapana munhu akambouya pano ndakangozvikwira ndikaenda kuchinoi ondinongosvika mapurisa achimutamidza chitupa chake nefoni yake nemabanana anga ahodha anga asara pane mamwe akaraswa achinzi anga azara ropa. Ndo zvinhu zvandakanditambidzwa pari kusvika pari nhasi hapana kana mumwe wemapurisa ati asvika pano.
Sekuru wemufi vanonzi vamunashe Chitsa vanoti chiitiko chekufa kwemuzukuru wavo hachina kuvafadza semhuri uye vanotarisira kuziva kuti zvakaitwa nemapurisa zviri pamutemo here.
chitiko hachina kutifaza ndo chokutanga. In fact chini chakatishoka asi still tine tariro yokuda kuti tinzise kuti mamezha zakatorwa nemapurisa ndo angari best rekuseva ma innocent lives.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West, Inspector Clemens Mabrazara, vanoti nyaya yekupfurwa kwavazingwe yava mumatare dzimhosva ayo achazeya kuti vaone kana paine pakakanganiswa sezvo mapurisa aiita basa ravo.
Papa munhu panovhurwa docket resati. Pavhurwa certain death docket zvoinvestigate. Then kana zvainvestigatewa zvoenda kucourt, court ndinonopa verdict. Kuti mafira akaita munhu uyu anga nyaya ingapesiwa sei nemafira akaita munhu. Then the court will decide. Isu semapurisa tichitongomirira the verdict that will be given by the court.
Muna 2018 mumwe murume vamuchesa achatsama vakapfurwawo nevanosungidzirwa kuti mapurisa kumaobhura muHarare vari muhofisi mavo uye nyaya iyi yakaendeswa kumatare dzemhosva sezvo hama dzake dziri kuda kuripwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chiguriwa.
Chando chegore rino chinonzi chakarova zvakakonzera zvirwere zvakasiyana siyana. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadza neextension amai Rudogutsa vanoti vakarwara zvinotyisa kwemasondo maviri uye mwanakomana wavo mudiki akaitawo chirwere negusoro raivanetsa.
Mushonga waicho yanga isiri kuwanika. Musoro, dzungu, maziso, ndandisina voice, kutodzoka kwevoice, ende chikosoro chacho chinorwadza. Chacho kuti ukakosora pane vanhu chinoita kuti chinobaya chiya chekuti unonwa mvura. Ndakarwara ini handidi kuhangu nekutaura zvakawanda.
VaEdson Nzimbe avo vanogara kuEastleigh vanoti chando chegore rino chakavatonhwa zvokuti vaitoita sokunge munhu ane chirwere chemalaria. VaNzimbe vanoti vakaenda kuchipatara asi havana kupiwa mushonga wekurapa chirwere chainge chavabata.
Rinoti chando chakatunhura zvatasingatarisire zvokuti chakarwarisa. Inini pachangu ndakarwara kunge munhu ane malaria ndiyenda kuchipatara but vakashaya medication vakazonditi flu.
Amai Gutsana VaNzimbe vamwe vevanhu vakawanda zvikuru vakabatwa nezvirwere zveupper respiratory tract infections munguva yechando. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano huwandu hwevanhu vakabatwa nezvirwere izvi kusvika pari zvino. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vakaona vanhu vakawanda vaichururukadziwa kuhetsura kupindwa nechando zvakanyanyisa izvo zvairatidza kuti zvirwere izvi zvainge zvatokomba. Dr. Chiripanyanga vanoti zvirwere zveupper respiratory tract infections zvinotapuriranwa kubva kune vanenge vachikosora nekuhetsura zvakanyanyisa vasingavhare miromo nemhino dzavo.
Pakukosora bata muromo, kana uchihetsura bata muromo, kana ukagara une handkerchief yako paunokosora unonyatso kuvhara muromo wako nemhino yako zvakanaka. Kana uchifura madziwa uchifurira pa handkerchief yako kuti bug iri utachiona husaspread husaende kune vamwe vanhu. Tikadaro zvinobatsira kuti utachiona weflu yacho iyi bacteria yacho inenge ichikonzeresa futi kuti zviite wese.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaramba achirwara asingarapwi chirwere ichi chinodzika kumapapu ake chokonzera mabayo ayo anogona kuuraya murwere.
Ukaramba uchirwara neflu iyayi ya bacteria inokwanisa kudzika yopinda muchipfuva yopinda mumapapu ikapinda mumapapu akwanisa kuita zvairasana pneumonia.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu akanzwa muviri wake wava kupisisa anofanirwa kumwa mvura yakawanda uye kukurumidza kuenda kunoona vana chiremba kwete kuverengera.
Kurumbidza kuenda kuchipatara uyezve inwa mafluids akawanda anobatsira kuti uite rehydration because kana waita rehydrate means uchaminimize machanzi ekuta macomplications ezvimwe zvakaita semaheadaches kuzopera simba mumiri because fever kukwira kwetemperature kunokonzeresa kuti mvura ibude mumiri mako panenge uchiderera paipai mvura inenge ichibuda mumiri saka unogumawa nedehydration.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kupfeka zvinodziya nekunwa zvinwiwa zvinopisa kuitira kuti vasabatwe nyore nezvirwere izvi. Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere ichi chinofanirwa kungwarirwa zvikuru nokuti chakanonoka kurapwa. Chinogona kukonzera rufu zvikuru kuvanhu vakwegura pamwe nevana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamiri.
Tinotenda Kiri, musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekudzura kwemutengo yezvinhu. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.